Muchiziso kwa tengi mukuru we National Foods va Michael Ashbrook vati kambani yavo iri kutadza kubhadhara mari yekunze kuma kambani ekunze kwainotenga gorosi nekudaro makambani aya aizivisa nhasi kuti haikwanisi kuramba ichiwana gorosi vati nekuda kwaizvozvo vave kumbomisa zvigayo zvavo apo vari kutaurirana nevebhanga guru Reserve Bank of Zimbabwe kuti vawaniswe mari yekunze kuti vakwanise kubhadhara chikwereti chavo nekuramba vachitenga gorosi vati kana zvinhu zvikasagadziriswa nekukasika furawa yekubikisa chingwa yavasara nayo ichange yapera mukupera kwesvondo rino zvichakadai mukuru wesangano rinomirira makambani anogaya gorosi nechibage Ray Grain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vaudza vatori venhau muHarare kuti veruzhinji havafaniri kutenga zvematyira nekuti makambani mamwe aripo acharamba achigaya gorosi pamwe nekuvhara mukaha uchasiyiwa neNational Foods
musangano weGrain Millers Association uda kupa mashoko ekuvimbisa vatengi noruzhinji rweZimbabwe kuti ticharamba tichiita basa redu rekugaya gorosi rehupfu kuwanisa mpunga nesauti kunyika yose tinoda kutenda hurumende kuti mwedzi mitanhatu yapfuura iyi vanga vachitibatsira nemari yekunze kuti tikwanise kutenga gorosi
vamusarara varamba kutaura zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa neNational Foods vachiti kunyange hazvo National Foods iri nhengo yesangano ravo sekambani inogona kuita zvainoda
seassociation kana semusangano wemamillers tine zvatinoita pane patinogumira asi nhengo nengo yega yega ine kafungiro kayo kanogona kuti bhizinesi rayo todii
vatiwo pane chikepe chine gorosi chiri kusvika svondo rino uye vavimbisa kuti chingwa hachisi kuzoshayikwa panguva yekisimusi aka akasike kutanga vamusarara vachiti kune chikepe chine gorosi kumozambique asi gorosi iri vanoripiwa kana vachinge vabhadhara mari inodiwa vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinosuwisa uye zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere
zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hausisina kumira zvakanaka takatarisa kuti kambani yakaita seNational Food ikambani yakakura kura izvi kunyange zvazvo vamwe vanogaya flawa vati vanokwanisa kupinda pabuda National Food kana kuvhara mukaha wagadzirwa neNational Food asi tinoona izvozvinetsa nekuti haisingori nyaya yekuti flawa iripo pane zvimwewo zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida mari yekunze zvakafanana nepaketi zvinenge zvichida kuti zvinge zvichikwanisa kugadzisika
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwemari yekunze izvo zvaita kuti zvinhu zvese zvinotengwa kunze zvakaita semafuta emotokari zvishayikwe pari zvino vanhu vari kurara mimitsetse yemafuta emotokari uye zvinhu zvakaita semishonga nemapiritsi zviri kushayikwa nekuti nyika haina mari yekunze yakakwana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.